tiripo ndechokuti icho kuna makomrades akatishaira vachitaurira kuti ndo zvipo izvi. Chokutanga takaona resolution yavakaita kumasu vachiti vo vanoda kuti vamutasa Javulani neni tidzokere kumusangano wamaoa veterans kuti tidzokere kumusangano. Tikaona kuti haiwa zvakanaka, isu tagara tiri maoa veterans war veterans, hazvingaiti kuti tonzi tava kuapplya kudzokera kumaoa veterans kana izvi ndikumusangano. Tikati hai, chinenge chakanaka ndechekuti ivo ngavakurukure vatenderane zvavanoda kuti tiite. So ndingati ndiyo nyaya iripo iyoyo yokuti iko yes zvakabuda mapepa yes vakatikondakta kuti ndozvavari kuita. Tikati haiwa zvakanaka, itai mberi nazvo izvozvo. Isu tinofunga kuti kumaoa veterans hakunetsi kudzokera. Chinganetsa perhaps kungava kuti kumusangano, kana muchienda kumusangano munodzoka sei. Tese atakadzingwa ka nyange naivo varipo vanga vakadzingwa. Saka zvavanga vakadzingwa vangodzokera, havana kuapply vangodzokera. Saka tiri kustada nyaya yachona iyoyo.
Toti madzokera, munee muchidzokera muchitangira pasi here pavangati kugrassroots kana kuti mune pamunotarisira kudzoka muchisvikotangira?
Ndiyo zvinoreva vachoda. That's why tichiti isu kunoda maclarification okuti iko kana tichidzokera tinodzokera sei. Saka tingati bhora riri mudariro ravo, riri mukoti mavo, nokuti ivo ndo vakazvitanga. Saka kuda vanoziva zvokuita, nokuti takaona kuti executive committee yavo yakaita resolution yokuti iko ivo vanoti tidzokere kumusangano. Saka vachatora nyaya vagoenda nayo kupolitibiro. Ndine vimbo huru kuti kuda kwavanoenda kupolitibiro kwacho nedo kuchaclarifya vaikoko, kuti hatizi kuti tinodzoka tiri papi. That's why inenge tichida clarification kuti todzoka tiri papi, kana tichinge tichii tadzoka uye tichange tichiitei and so on and so on. Tinenge tichizviona zviri clear kwatiri. Some of us hatichadi zvamasimba zvepower zvemaposition hasari zvirinhu zvatiri kuda. Kuda vamwe vanenge vari variyo kuti kana vakauya vangatitoriya zvigaro, isu hatisifunge in terms okutsvaka zvigaro. Isu tinenge tingoda kuti musangano uinde mberi.
Vagumbo, mutemo muzanu PF unoti vanoda kudzokera kumusangano uyu vanofanirwa kunyorera kucentral committee yebato. Mungatarisira here kuzoti muite izvi toti vatinyorerai kubato?
Hatiiti zvinhu zvakadaro saizvo. Tinyorera kuti kudini, tinyorera kuti kudini kumusangano. Vanhu vakada sesu tisu takavapa musangano wezanu watinawo tizoita zanu PF. Pandinonyora ndichiti kudini, handifungi kuti isu tinotarisira kuti zvinofamba zvakadaro. Tese chandangadzingwa vazhinji, tese chandangadzingwa. Zvino kuti wozonzi wechiapplya, waapplya kusemugurupu ratatangodzingwa tese. Only that makes sense.